chaangata ora ndeche kuti matunhu eTexas neMississippi vari kuita decision yatingati iyo iri misguided kana kuti vari kumhanyira mberi. Chandinodaro ndeche kuti chirwere cheCOVID-19 chichiri kuenderera mberi uyezve hatisati tava nevanhu vakakwana vabayiwa nhomba kuita kuti vanhu vasadzokera pamazuva avainga vasingapfeke mafirst mask kana any other measures dzataimboita dziya dzekudzivirira COVID-19. It is too early kuti matunhu iwaya anga ari kuti vanhu ngavasapfeka mafirst mask valifta marestrictions eCOVID-19 completely. I think that's misguided, probably irresponsible.
Izvo zviri kuitwa nematunhu aya, Dr. Ranga, zvinosiya papi mabasa ari kuitwa nehurumende yavaBiden ekurwisana neCOVID-19?
Ndinoona pavakandimire ndezvekuti zvinodzorera kumashure maefforts ari kuitwa nefederal government inotungamirirwa navaBiden. Chandinodaro ndechekuti unfortunately matransmissible diseases seCOVID-19 aya harespecte state boundaries kana manational boundaries. Saka it means that Texas ne Mississippi ikavhura ikangoti vanhu ingoitai zvamada vasingatevedzere matanho kudzivirira COVID-19. Zvicha affecta United States yese, which means that my efforts aya atiri kuita kune mamwe matunhu they will be minimized in terms of they will be less effective because vanhu vanotanga vachifamba kubva kunana Mississippi, Texas, vamwe vachienda kunana Mississippi, Texas ikoko. Saka it means that kana vamwe vanhu vasiri kutevedzera mitemo inoita kuti COVID-19 isapararira, tinodzokerazve paya patange tiri pazoita kuti mamwe matunhu, even vana Texas aya last year vakamandeta mafirst masks after the initial resistance to my first mask, but vanga vakakuona kuti manhamba akwirisa.
Asi vemakambani nevezvitoro vanokwanisa here kurambidzawo vanenge vasina mamaski kunyange mutemo wavo kuti hazvichasungirwa?
In terms of macompanies nemamwe maorganizations, can they be able to go against the state directive? I think it's a legal question, which I think that is going to be very hard for my businesses, my schools, and everybody else to go against the state regulations, because my states, they have their own governing systems, which at times can override even federal guidance.